senzira yekuchengetedza nayo vatengi, komisheni inoona nezvekuchengetedzwa kwevatengi yeConsumer Protection Commission yazivisa kuti yatorera matano vezvitoro nemabhizimusi vasiri kushandisa michina inotambira makadhi ekumabhanga vachingoda kuti vatengi vashandise mari yekubata mumaoko zvikuru yemadhora ekuAmerica. Vachitaura neStudio 7, mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko pamwe netsvakurudzo muConsumer Protection Commission vakuda kwashe mudereri, vanoti vatora danho iri nekuona kuti kune vamwe vemabhizimusi vari kuramba makadhi ekumabhanga kuburikidza nekusashandisa michina inotambira makadhi senzira yekuti vaunganidze nayo mari, zvinove zvinotyora mutemo weConsumer Protection Act Section 51H.
So isu takabva tasevesa section iyoyo tikabatanidza nefinancial number 1 ya 2018 yakaamenda bank use. Vandityora kodzero dzevanhu nokuti imwe kodzero yevanhu ndeyekuti vanhu vanofanira kufarudza zvavanoda, inonzi right to choose. Saka kana munhu aenda kushopa akungonzi sevesa cash chet, vanotyora kodzero dzekutengesa.
Vamudereri vanoti vachatanga chirongwa ichi vachipinda munzvimbo dzinotengeswa mafuta ekufambisa dzimotokari, umo mavanoti makaonekwa kuti ruzhinji rwavo harushandisi michina yekuti vanhu vakwanise kutenga nemakadhi ekumabhanga kunyange hazvo vachitengesa nemadhora ekuAmerica chete. Vanoti mabhizimusi achawanikwa achityora mutemo uyu achatorerwa matano akaomarara anoenderana nemutemo wenyika. Vari kuyambira vemabhizimusi kuti vasarambe vachityora mutemo sezvo pave nekomisheni inochengetedza kodzero dzevatengi yakaumbwa zviri pamutemo.
Vanenge vaita zvisina basa vobva varangwa pasi pemutemo nekuburikidzwa nekubhadhariswa fainzi kana kuvaendesa kumakosi kumatare ezimota kuti vatongwe.
Mutungamiri wesangano rinomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti sesangano kurudziro yavo ndeyekuti vezvitoro vose vange vaine michina inotambira makadhi ekumabhanga kuitira kuti vatengi vasanetsekana kana vachida kushandisa makadhi ekumabhanga pamwe nemari dzemumafoni kunyanya mari yezig.
Uyewo tinokurudzirawo vemabhanga nevereserve bank neminister of finance kuti vaongorore nhau yemabank charges nekuti akakwira zvakanyanya, rinova rimwe danho rinoita kuti vakawanda vasashuvire kunge vaine mari inogara kumabhanga yavanozoshandisa pakunoswaipa kana vava kutenga, nekuti vari kuchema chemawo kuti unongoerekana mari yaihesurwa muakaunti ichinzi iri kuenda kumabank charges kana kuti kumaintaina account.
Vamutashu anotiwo panofanirwa kutsvagwa nzira dzekuti zig isangomuka yapera simba, vachiti izvi zvinoita kuti veruzhinji varambe vachishaya chivimbo nemari yemunyika. Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kubudirira kwedanho iri kunotinetsei sezvo pachange pasina vanhu nguva dzose vanenge vachiona kuti vemabhizimusi vari kutevedzera here kurudziro iyi.
Zvekare kungoti hurumende through veConsumer Protection iyoyi kuti vangotinangananga chete nevamabhizimusi ndizvo zvinozoita kuti tione zvinhu zvichinge zvichitengeswa pamavhara randa zvichinge zvichibva mumabhizimusi imoma vakushanda navanhu vanenge vachitengesera pazhe pasina mutemo iwoyo unokwanisa kunge uchinzi uitwe wokuti kwanzi ngavaswaipe.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reAfrica Center for Economic Justice muzvare chenai mweyo mutambasere vanotiwo
zvinenge zvichifanira kuitika ndezvekuti tiongorore kuti tiwane nzwisiso yekuti sei vemabhizimusi vari kutora nzira iyi vasingadi kutora makadhi kuti vanhu vashandise maswipe machine.
Asi vamwe vanongorora zveupfumi vanoti vanotambira nemufaro danho iri vachiti richarirutsira veruzhinji kuti vasamanikidzwa kufamba vakatakura mazakwatira emari nguva dzose. Vamudereri vanoti komisheni yavo iri kukurudzira veruzhinji kuti vamhangare vose vemabhizimusi vachawanikwa vachityora mutemo uyu.